chekwata ichi chatarisana nedambudziko rekushandisa vatambi vanotambira zvikwata zvenyika muno avo vavene gore nemwedzi inoraudzira vasati vapinda munhandare vatambi vese vakashevedzwa kubva kuengland vanoti Marvelous Nakamba Brandon Galloway Jordan Zemura Admiral Muswe pamwe natendai darikwa havasi kuuya nemhaka yemitemo yekubritain iyo iri kurambidza vagari vemo kushanyira nyika dzinenge Zimbabwe izvi zvauya zvekare mushure mekunge Kama Billiard adzivisa maneja wemaorians vawellington pandare kuti anonoka kunaya kubva mukukuvara kwaakaita achitambira Kaizer Chiefs mashoko ari kufamba anoti tinokadewere namarshall munetsi avo vanotamba kufrance havasi kukwanisa kuuya zvekare kuzomirira nyika asi vamupandare vanoti vachashandisa vatambi vanenge varipo vachiti ivo vane chivimbo chekuti vachakunda semarongero avari kuita
pati kutamba pese mutambo wese even vamwe vanozviviwa zvibotso kana kwateni vaya vanotarisa kuhwina isu tiri kutarisa kuhwina hapana chinhu chatiri kutarisira nekuti mugurupu redu iri unoona kuti tikawana 9 points tinokwanisa kuenda sezve kushenda 2 teams kubva mugurupu redu
vatambi vemuno vakaita saking nadoro brian banda tatenda tawengwa nafarai matare vavimbiswa kutambidzwa nguva yavo mumaorias vamwe vatambi vakaita sanox mutizwa terence dzukamanja ovid garuru butelezwe nuwe kuda mahachi naivan zirusike vachabva kusouth africa kuzambia kuri kubvawo tapadzwa rusike tabanika musoko chauve shumba natanaka chinyahara victor kamhuka anotamba kumalaysia pamwe nacaptain knowledge musona uyo anotambira as tupen kubelgium vari munzira kuuya muongorori wemutambo wenhabvu vajairos tendekai vanoti zimbabwe inofanira kugadzirira mitambo iyi vachironga nevatambi vava vane chivimbo kuti vachauya
chiri kuitika ndechekuda kuti vatambi vekunze kwenyika kuengland ukoko handiri kuona vasiri kukwanisa kuuya asi ndiri kuona ana musona nevamwe vedu vemuno mukaumu vanokwanisa kusumudzira mutambo wenhabvu zvobuda zvakanaka
zimbabwe iri kusangana nebotswana musi wa25 kurume ichizopedzisira nezambia musi wa30 kurume pari zvino zimbabwe ine mapoinzi mashanu poinzi imwe chete pamusoro pebotswana zambia ine mapoinzi matatu algeria iyo yakatobudirira kuenda kumafainari ine mapoinz gumi ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariatsi